Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema-chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, amai Dorcas Tole, vati zvikamu 65 kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo, panavo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu 45 kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara ne mental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. And then ma admissions edu ese 57% of ma admissions edu kuma psychiatric institutions, kuma hospital anochengetedza vari kurwara nepfungwa, also ari kukonzereswa also nokutora madrugs nokuabusa madrugs. And then ma statistics also anoti 65% of all youths vari kushandisa madrugs. Azvinei nokuti vanogara mumatauni kana kuti kumaruzevha, zvinofanana, vari kushandisa madrugs. 65% of our youth vari kushandisa madrugs.
Amai Stole vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nedambudziko guru iri, kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation centers under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba, ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete. And vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwawo. But kunoku at the moment hatina, chatinacho iye zvino private hospital iri kuNewlands. And munozviziva kuti maprivate institutions anodhura. So isusu changa tichida kuti dai taita marehabilitations, kunyanya kuti at least tikaita one kuHarare tozoita one kuBulawayo.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate, amai Monica Mutsvangwa, vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mayunivhesitizi. Munozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mayunivhesitizi vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhipureshen. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs, edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai. Kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka, unenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva wataka kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka. Saka tingokurudzira kuti hongu tinoziva zvakaoma kuti zvakanyanyoomesesa chaizvo, asi edzai kuzvibata, murege kungopfurirwa nevanhu vanenge vachida. Vari kutengesa madrug traffickers vanoda kutoita mari, mari ndozvo. That's how they make their millions. Saka ini regai kuti kufurirwa nemunhu anoda kuzvipfumisa iye achikuita kuti iwe uite rombe rekupedzisira.
Mumwewo vari kuedza kusiya zvinodhaka mushure memakore 15 vachizvishandisa vaRaymond Kanyemba, vati zvinoramba zvichivadzorera shure inhamo pamwe nekufungisisa zvakanyanya pamusoro peupenyu hwavo. VaKanyemba vati kushaya basa ivo vakadya mabhuku zvinovashayisa zororo mupfungwa.
Hanuke tiri pastresi, basa hapana, asi chikoro takaenda here, ndakaita engineering electrical. Chekuti kazhinji hapana chikuva chinhu chatinochiita, unge pasina mabasa, mabasa toita mapart time jobs, but hapana chaichibhadhara nguva chinhu chitei takagara. Saka hapana chinombotokipa, Rangwa chinji, ndo patenti si wanika taa kushandisa zvino dhaka izvozvo. Kusaka nguva zhinji handikwanisa kuafoda zvinhu. Ndototi nevana izvozvo. Hakunoda afford mafees, hakunoda afford kupaya marents, zvinobva zvandivhiringidza izvozvo.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare tendai chaora. Vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Takaita zvonditore madrugs inhauye kubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari. Asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarambirizwa nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo. Ndofunga munongoziva madrugs akachipa. Tine mari atumhena kunonwa madrugs tenda tononwa bhiya. Ndinokurudzira vanasikana vechidiki vose kuti ngavasiyane nenhau yemadrugs. Ndiri kungokurudzira hurumende kuti zvinonide neyatiitirwo mari rehabilitation center kuti kana tikaona munhu anenge arwara oenda kunorapwa kurihebhu nekuti kumahospitals tiri kubatwa jangi nekuti izvo tirichizonyemurirwa nemadrugs.
Mukuru weZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, rimwe remasangano akazvimirira riri kubatsira kunyurura veruzhinji kubva kune zvinodhaka vaWilson Box, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji vari kutengesa zvinodhaka izvi havasi kusungwa, asi vashandisi ndivo vanozobatwa nemapurisa.
Tine vanhu vari kutengesa madrugs iwaya. Saka vanhu ava zvavari kuita ndezvekuti vari kushanda nevamwe vanhu varimo muhurumende medu, especially kuchipurisa uko, kuti vange vachiignore paringe pachitengeswa zvinokora. Asi vanhu vanozonobatwa manje vanhu vanenge vashandisa zvinhu izvozvo. Saka isu tiri kuti izvo vanozvitengesa izvozvo ngavazare kumajeri. Ava vana ava vari kushandisa vatinoti pachirungu ma-victims of circumstances, ngavatsvakirwe zvokuitwa, voenda kana kurehabilitation center, voitwa zvekare ivo vorapwa.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine, zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webrongolia, mushonga wokunyaradza marwadzo wepethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.